na
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, April 5th, 2021. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mklanganya Huye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19 pandemic and the Easter holiday.
And according to the Minister of Health, 36,923 people have contracted COVID-19 since March last year, and 34,748 have recovered, which is good news. The Minister of Health also says there is some bad news, with 1,525 having succumbed to the disease. Almost 6,000 people got their first shots of COVID-19 vaccine yesterday, bringing the cumulative total to 117,287, and there are 21,600 people who have received their second jab of the COVID-19 vaccine.
At the same time, millions of Zimbabweans are on Easter holiday, which ends today. There were tough restrictions during the holiday amid fears of a new wave of COVID-19. Ibambe is Rwanda, but namhlanje sibhoka nge-COVID-19, bese siba lokunye ke okutshiyeneyo esikhuluma ngakho, okunjengokwenzakala koBulawayo, okwenzakala eHarare lezinye indawo ezitshiyeneyo. Sinenhlanhla ngoba namhlanje silo ezizathisa sibanda okhona ngale koBulawayo. Uzabe siphakulela sibili okunye okwenzakala khona ngale koBulawayo. So siyabona nje ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19, lokho inani labo likhuphuka. Siyabona ukuthi i-cumulative figure, kumbe sithi labo asebehlatshwe okokuqala, sibe ngabantu abangani bafika ku-117,287. Bese sithi labo asebehlatshwe okwesibili bafika 21,600. So siyabona ukuthi-ke kungani bajovajova. Kuzobuya-ke ngesikhathi se-COVID-19 khonamanje, siyakwazi ukuthi-ke okuhluphayo abantu baku-holiday ye-Easter, kodwa-ke kunjalo kukhanya ngazani kukhona okusinda uZulu. So kunjalo-ke Marvelous.
Aiwa, kuna wachango pa kupinda mchirongwa, tinoti happy Easter, Easter Monday, msua nasi April 5. Inendri kutepe nyurandiri muno mu Washington DC, pa msoro pedenda re COVID-19, iro bazi rezo utano, rukutaura iro kuti parijino, pane vanhu wawani kwa yewa chibatuwa nechirwere iche COVID-19, anoshika 36,923 kubira pachaka tanga, muna March gorera pera. Kuzo ya shakari vanu wakabata denda iri wakarikunda, varipa 34,748. Uyeje, tunona baziro, rinota ura iro kutivanu, vabai wanomba ye COVID-19 ni parijino. Vachitora vanu vese wakabata niza pamwechete, varikushika pa 111,287. Kuzo ya shakari avo vabai wa iwo, nomba ya we HTPs, jono vabai zinu ya zirimbiri, vashika iwo pa 21,600. Saka ndozvo zvatichange tichitarisa zvakare kuti vanhu vari kuitei pazororo rino reEaster, apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiisa ivo mitemo yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana vakawanda, uyezve kuti vana vari muzvikoro kumaboarding vasawanikwe vachibva vachienda kudzimba dzavo, vaberekiwo vachinzi vasaende kunoona vana vavo. Saka ndozvo zvatichange tiri kukurukura, uyezve tichida kunzwa kuti ko vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vari kuzvifambisa sei. Taisa rombora kanaka, tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda aripo iye zvinezvi ari kutotiratidza zviri kuitika. Gibbs.
Yes, ilaumavo Ezra Chisa Sibanda in Bulawayo, where he is actually at the market downtown Bulawayo, where there are a lot of vendors who are actually not celebrating Easter per se, but are actually eking out a living, because they are saying every day they should be on the streets. So I think Ezra can hear us now. Ezra Chisa, how are you, sir?
All right, how are you, kids? How are you, my brother?
I'm okay. Happy Easter.
Happy Easter to you, too. Thank you very much. Around Bulawayo and most in cities in Zimbabwe, a lot of people not celebrating Easter because of hardship. There was a lockdown because of the COVID-19. So many people decided to continue working when the lockdown was lifted. So it was a rush of people coming here. As you can see, most of them, They're actually here trying to sell their wares. Look at this whole street, Fifth Avenue in Bulawayo. It goes about 6 feet. There are people selling different things, but selling almost the same thing. Vegetables, potatoes, you name it. They're trying to earn a living. They are saying, yes, it is a holiday. It's for families. But how can I survive without eating anything? How can I survive when my children are suffering? So they come to the streets. A day, some of them, they make an average of about $1.50 to $2 if they are lucky. They are selling most of things at 20 bond. But as you can see, this gentleman here, this is the bond he sold. This is, I'll show us the money. Yes, Uchibi Zulabumba. Yes, what are you doing here, Taban? Tabana says he doesn't steal, so he's working for his family, so he comes here to try selling any living. Before going to the other grandmother who is here, there's a lady who is selling and he's got a customer now, as you can see. See, Marutang is a cheaper. Shamsa Mapoto, Rutang Sambambaira, Nasi is what the Pasca Easter. Ko say Komurukuno Gumsina was Aurora Kumba.
Akutambu zika.
Chicha nese.
Mara, tina, apana anotibetsera. Hurumende yakambopindira. Ikadicha tipowo mari dzeneti wani. Mari dzacho dzakangouya kamwe chete. Dzikaguma. Saka iye zvino tiri vanhu ari kungotambura muno mustreet. Tiri kuzama kuti titengese. Asi totengesa zvinhu zvakangofanana. Mari hatisi kuiwani.
Saka mungaita rake munotengesa zvinhu zvemari pete.
Totengesa kana kuti $10.
Taura namabhirasi.
Makadii, mama?
Yes, papa.
Ewo, makadii.
Aiwa, tiri wadi, muri yenyu yakakura sei? Uyezve pari zvino muri kuzvigona sei zuva nezuva?
It's a bit noisy because the market is about to close.
How big is her family? Muri yavo yakakura sei? Uyezve vari kuzvigona sei zuva nezuva? Vanoda mari yakawanda sei kuti vararame zvakanaka?
Ini ndine vana 6.
Munoda mari yakawanda sei kuti murarame?
Ndoda kuwana mari yekuvadzidzisa nemari yekuti neniwo ndikwanise kuhodha musika wangu uonekere.
Thank you, there, Ezra. Gibbs.
Yeah. So what is Ezra? Umama konapo. Wakasa nukutengisa njalo. Ngai tengisa. Uzuza malini ngela angu koko konapo. Okuluma la yena.
Okay. Yes, mwone go koko na pana. Koko suguma na koko. Koko.
Baba.
Kala wana, you know English.
Mina.
You can speak English, isn't it?
I can sometimes, but ngai ngamburu.
What's your name, Koko?
My name is Lobes Nyati.
Yeah, here selling the market. Tell us more about your business.
My business is to go and borrow the items there, come and sit down. I borrow ATM to come and sell you.
Okay. So Uchengsan is done.
I mean I think I'm a queen. I'm a it has
Easter today.
Easter up as Bapa. Put Easter. You'll be joking.
There's no Easter.
See, what are you going to do with my newspaper? How can you have an Easter yet you're starving? In the stomach, there's nothing. I'm so sure.
How much do you make per day if you're like?
You're not $2-3.
And then what do you buy with that $2-3? So, when are you complaining that as an old woman, lost your husband. Tell us more. What happened?
After that.
What happened? What happened to your husband?
My husband was sick. Was brought up by some, I don't know what kind of a sickness. Was in a 21-year and young at that farm. What kind of sickness? I was just in the middle of me to go to our town when I look at it. Says I'm not here.
So katese wena tshela balaleli bakubukele katese makhaya kuyini uhlupha ngana lalo katese zona katese
uhlupha imali ngisho ukubhadayela
wenziwana amaphosa enzalo xoxela abantu bonke kade ukukhuluma
amaphosa lawa
Anakosala mna ngaye kutanya umuntu singa utoko kuvalwe. Ngakusela police anga halwaye okay. Amapolice akuthi ngabangenzela zona. It's strange. Babe la ma dramatic things lapha. Uthi ndufake la kathi kutimala ngawa bengithini. Abantu bangalakho.
Okay, let me explain to Marvelous here. Marvelous Ukoko lost her husband some years ago, over 25 years ago. She's not receiving any pension. She's not receiving any social care. He is trying to sell here. Mm. What happens? The police officer, the municipality, and the ZRP, they come here chasing around, taking all her vegetables. She fell sometime last week and is injured. Currently, she's hungry. She makes about $3 when she's lucky per day. She sells also 8 times, number 20 pounds. Now, put a bread, so this is what she's eating. This is the first meal. You fought for this country.
I fought for this, but I'm breaking down. I want to change, but I'm getting nothing. Not even a level. Now I'm going to do a walk. But I'm very smart. I'm going to have. What you do is already like you don't know no difference. There is. Can you just put a knife on the table and have a rice?
The police officers and most part of the ask for a price.
Yeah, but I don't care. It's very difficult to get a cut. I'm calling government. I'm calling the 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 government. I'm calling
the government. I'm calling the
okay, our grandmother here, what is her name?
Rosinati,
as I told you, lost her husband, but he's stuck, he doesn't get any help. So when he tried to sell, the police officers and the municipality, they take everything. She sells airtime, she sells vegetables, and what she's saying is that she needs help, urgent help. She's not well, she wants to order like other people here and try and sell many things. But now, what she ordered is just for $5. So whenever it does well, to get around $3 or $2 a day. But the problem is when these people who are corrupt, the police officers and the municipality, they come in here, they demand a bribe. What she does, she doesn't have the money. So she has to surrender all her vegetables just so that she doesn't get prosecuted. When she surrenders that, They will call. Then again tomorrow they come for the second time because these police officers appear to be poor. They don't have money. So she's appealing for people to help order so many things. And they'll be taking her stuff and selling a few in case they take it away, but it still remains something.
Mm-hmm. Yes, just I actually talked to the municipal, that is the Bulawayo Council, which said that they are going to investigate some of the people that are said to be receiving bribes. So at the end of the day, the council is actually committing itself to that. So we see that the grandmother is actually eating some bread there. So what is the last word, Chisa? The last word, Yaki?
Tshela abantu bakulaleli bakubukela.
Khathezi.
Yebo,
studio 7. Mina nje bona ngakhalelwa ngabantu lapha enqimi la ngabantu manje anti babe sithi ngwe MDC.
Babe sithi ngwe MDC.
Mina vele phela abantu bonke bazondela khona ngoba ngantsho nambatshela ngisithi mina lathi uthulo umfana omncane uzangena. Uthi lathi ufuna ukutshintsha impilo yethu lathi sasincedisa sigqoko kwa. Kwathi kwaba i-greatest hope.
So what uthi nebantu?
Ni ndabantwini ngathezi.
Uthula.
Never mphathisa shu. Manjele umuntu welophu zini. Owe wamathambo nyazigulela umuntu okhwentela. Lokurapha nsele la ngine mithi nje alaba bale mali. Laba bale mali abasponsor. La ngithola amadona. Kwenzeka ukuthi lambambo nempilo yamsitshintshi. Ngithole la moza nginika imali yokuthi inkambe mfume ngenyanga abazulu laba endengisa lapho. Bangihambele inyanga bayemphathela i-track ngizihlayela phana ngothi.
Chero tikarisa hapana zvatingaita zvinani hedu kuti tiurawo necovid pano tiurayiwo nezvaro vana havana chekudya isu hatina chinhu mari dziri kutinetsa hatisi kuwana kana 100
pari zvino mhuri yenyu yakakura sei uyezve munoda rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera pari zvino
ini mhuri yangu ndine vana vatatu vari kuenda kuchikoro saka mafizi chii zvese because vana baba vari kushanda havana nemari yavari kupiwa vari kuhoreswa mabhondi mabhondi acho asi kukwanisa kuti abhadhare vana mafizi kana kuti abhadhare zvimwe zvese zvinodiwa mari yatinotoshandisa imari ineyi yabva pamusika ndiyo mari yakatotikoshera
saka munenge muchida mari yakawanda sei toti pane vamwe vakateerera vangada kukubatsirai kuti kubatsirike kuendesa vana kuchikoro
mari tinoda yakatonyanya kuwanda nokuti pamazuva atatakagarai lockdown takaita zvikwereti zvakawanda sei taifunga kuti tichatengesa tingokwereta mastafu avanhu tingokwereta mastafu avanhu zvinhu zvisiri kutengwa saka iye zvino takatouraya mari zvotoda mari yakatowanda zvokuti
kotombotarisa nhomba yecovid-19 muri kuziva nezvayo here uyezve munoziva kuti iri kubayiwa kupi
mari yandinotarisira kuti ndikapiwa ingandiitira zvakanaka
ehe ko nhomba yecovid-19 muri kunzwa here
kuti ndikawana 1000 usa inenge iri nani ndinombokwanisa kukavha ndikahodha nestafu yangu iwande because iyeno handisina kana nestafu
Kupanya ye nomba ye COVID-19 muri kuzvifambisa sei? Muri kuziva here kwairi kubayiwa?
Chanyani kuva hunzwa zvakanaka.
Yeah, hanzi ye COVID-19 muri kuzvifambisa sei sezvino COVID-19?
Ah, COVID hakuna. Sei sikupano patiri hatisati takamboona kana mumwe wani akaurayiwa ne COVID. Chingatiuraya vanhu izhara. COVID hatisati takaiona isu.
Mhm. Ko kuri kubaiwa nomba yekudzivirira ikuti vanhu vakawanikwe vachibata COVID
kuyere.
Vaccine, ai vaccine inobaiwa unorwara isu hatirwari. Unobaiwa zvakaoma kana usingarwari gozi hauzviti nechipri uchibaibei. Asi kana ukarwara ndopa unobaiwa jekiseni.
Asi nomba zvendeyekuti musazorwara, kwete kuti mumirire kuti marwara.
Hanzi ndokuti musarware.
Ndokuti tisarware?
Eh.
Aiwa, asagara hapana hatirware.
Okay.
Wakanasa kujara hakurwara aiwa.
Matengesa
zvipari. Ndakaita kuti COVID yese tatingori pamusika tichitengesa.
Mhm. Matengesa zvemari zvara nhasi.
Ah, nhasi handina mari yandambotengesa. Ndaona 15 yusa chaiyo. Ndakona kana ndichaye maklabhu nditengere nevana chikafu nokuti mari shomasa.
Maklabhu aya mune muchiita ndaapi? Tiudzeiwo nezvemaklabhu aya.
Chee tichichaya kana tatengesa tinochayawo ma20 yusa. 20 yusa topa munhu wozopuwavo kuti ukwanise kuti ukwanise kuhodha nokubhadhara zvimwe zvakaita apo nepapo. Zvino haa, nhasi kwakusina kana mari.
Mhm. Aiwa, pakanaka chaizvo. Saka munoona remangwana rakamira sei?
Remangwana rakamira sei?
Ramangwana tinotarisira kuti zvichaita zviri nani kana dai tatakwanisa kumuka tine zvistafu zvakati oh. Nokuti mangwana haisi holiday, vanhu vazhinji vachapinda mutaundi.
Kudai hurumende yakateerera pari zvino, ndezvipi zvamaida kuti vanzwe zvichemo zvenyu zvamunoti?
Hurumende dei atibatsirawo sesi vemusika nokuti pacovid paya ndopa takangogara tadonha tikadonha zvachose nanhasi tisimuke zviri kurema.
Aiwa, ndizvozvo tinotenda chaizvo. Uyezve mune neEaster yakanaka, saka muchapedza nguva iyi ipapo.
Takutovhara izvozvi, ndadomiswa nemuchiri kutaura neni, takutovhara tatononoka.
Aiwa, tipei mazwi enyu ekupedzisira.
Aina hapana hangu zvandinogona kuti nditaure, asi ndingotaura zvakaoma zvisingaiti. Zvinoti kuomerawo nesu mavhenda zvoti vemabasa hazvikuradza zvinhu zvakaomera vanhu, hapana chakambonyorovera.
The lady was luckiest today amongst all of them.
Yeah.
She's one who made $15. Others are averaging $1 to $7.
And per month?
They sell because somebody came and bought a peg of potatoes, which was $10. She was lucky, and most of them didn't make any money.
No, okay. Per month, how much does she make roughly per month? Do you know?
Per month, on a good month, they make about $45, some $70, some $30, depending how lucky they are. As you can see, the lady here is still sitting here, but she's shy to talk, but she hasn't sold anything. Others already dismissed it, but she wants to remain here, thinking there'll be last customers coming here in the evening to buy something. Kunzima mama, kula bantu namhla.
Ohesabu mama, ohesabu mama. So, wobusekisa nje okwenzakalayo nxa kulomunye futhi eduze khonapho tshisa umlethe sibili kumbe bebabili kuze sizwe sibili abantu ukuthi bathini abanye bayisiqumbi ngale kumbe kusemkambo kumbe ngaphinye khuluma la kubaba
laudoda ubani wedimbari
sanibonani baba
konke lesona siyakhuluma
konke siyakhuluma vele siyakwanisaukukhuluma konke emsobo yonkeaiiyo kukuthi lathi sidle ebulawayo lapha sithengisa konke sikuthengisayo. Even in that animal single, so I'm a painter sitting in sense. You owe me every now I lap by some food. And I'm saying every time, said Kuchanis, what I'm saying, Posawa and Dingos, sitting a city council, but presents an hour. Because I see today, Obuti, sir, I want to seven songs.
All right, tell her that she shows a matter of
that since I don't come here as ever, Purusa, then I'm going to go and I'm going to paint. You know, paint a basal, need a basal, Mapasa, Kanaka. Tinana mama wedu ari kutengesa ma-street imomo. Tatinodo kumbira nechekuti city council nezvo ishande nesuwo zvakanaka. Vangwana kuseni yana nhasi anaye. Papota paita noise pana pa-city council vachimhanyisa vanhu mu-street. But it's not good. Hatisi pariro. Hatishandire zvakanaka nesu. Tose tiri vanhu. Chinja tikukumbirawo ka. Nechekuti kanzuro yacho nesuwo isumudzirewo. Nesuwo isu tati sipo. Kanzuro yacho inowana vanhu kupi. Ndepane nyaya ipapo. Pakamira vanhu vese ava, iyo kanzuro yacho inoita nezvei. Vakatira neti tiri vanhu. Tatokumbira tiraramei pamwe chete.
Vakwanisa
kuita business here
paEaster panapa. Vakwanisa kuita business here. Zvakaoma. Zvakaoma. Hapana business iri kumhomhanya. But chinhu chiri kuitika ndechekuti kumhanyisana. Izvo ndiri kutenda muna Robert Mugabe ako. Padhuze neJubilee Court. But asi mari yacho tiri kushandawo kuti ishande.
Inoshandira mari.
Iri kunetsa baba mari. Vakomana vari kushandira $5. Yes. Unenge wati kuti umuone per week. Ende mari yayo inorwadza. Wekuti umupowo mwana yega. Zvinorwadza. Ende zvino. It's not good. It's not good. Hatiraramei kuti tese tiri muZimbabwe tisimukira uku. Maoko takapiwa kuti tishande. Asi kushanda ka tinokwanisa kuti tiende mberi. But zvinhu zviri maoko zvakutourawa nokuti nemumhaisiro nawo tikuita nevanhu.
Ndinombuzo kukuru
ngilaumbuzo lapo siNdebele ukuthi yena ngenyanga wenza malini chiza ubaba khona
wenza malini ngenyanga
ngokuti ngichaya imari sibe kuti ndarovawo mari kuti ndine vapanha vangoka ndakasvikawo mu200 ndinenge ndaita mari asi 100 to 150 zvakaoma. Ndine group yepeople yandinenge ndinayo. Vakomana vanozopedzisira vanitiza ndosara ndiri one. Saizvo zvinhu asi vapanha vaenda vakatotiza vakadzidhara mubhadhari. Asi basari riripo but asi mari haisi kuwanika. Nzira yacho asi mari irimo asi nokumhanyisa nokuri kuitikana vanhu. Hakusi kuti tiwane mari.
Taura naye Mavras.
Tinoda kuti tiitewo mari nekuti kwamuriwo kumusoro zviriko tinoda kuti tese tichitirawo.
Ko havasi kutya here denda recovid-19 iri uyezve vari kuziva here nezvenhomba yecovid vaccination?
Aiwa covid iriko hakuna munhu asikanzi kuti covid haiko asi nenguva iripo yezviyezvika kuti munhu wese akagara chinhu checovid adii ezviyezvi zvikoro zvakavhurwa baba tida kutaura chokwadi bhuku remwana rechikoro rikuta 4 years 400 ukasvika panguva yese unotsvaka textbook apa ndikutsvaka textbook riri kudhura apa ndikuda counterbook riri kudhura zvese zviri kudhura asi zvatida kutaurira ndezvekuti tese tiitirana zvinhu zvakaita sei tese tiende mberi izvo chikoro izvozvo chakavhurwa ka asi matextbook hakuna kuchikoro akutsvakwa neni baba kuti ndikuda kubhadhara kuti wakomana
ungapi nkosikazi
nkosikazi aripo ari kutengawo muno mavhenda ari kutotengesawo imo nhasi atombotiza akutengesera kumba kumba akutengesa bamasi 20 bond she was credit kusvika yapera inopera nemari hapana mari apa madomasi anongoora ari kumba
ye
aiwa tazvinzwisisa muve
nemfuna kutengisa kuti po xa umametengisa tisa laitengisa benza malini. Hello Ezra, uyalizwa baba?
Thank you very much.
I'll tell you
how you need to say something. Say something, Mr. Mayen. What I'm going to say now, chinchatungo kuti corona hatisikuramba kuti iriko. But nesuwo totoziva kuti upenyu huno wakangogara mumba. Unofira mumba kutopura corona yacho. Kutobuda ndokutonotsvaka mari. So isu tichatombobudawo tichitsvage mari kuti vana vari kutambura vada kuenda kuchikoro. Izvozvo ndaunotenga 2 liters yedrink. Andatonanzi 2 liters ndikuitirei favor. 2 liters just imagine. A man like me just buy 1-2 liters. Apa vana variko kumba vada kumwa, mai vada kumwa, apa rakunzi nderechikoro. Haribatwa namadhamu.
Igara kuti nderechikoro.
Vana vakutokumbira. Izvozvo ndizvo kutomhanyira izvozvo. Kutomhanyira drink revana. Tokumbira kuti zvizvi 2 liters shuwa baba vakaita senuwo shuwa. Ndichitengawo 2 liters. Ko medium anomwei. Maite mawasha pati wa kuchika kuti dhimbire mwana chikoro. Upenyu waka uoma wako mana. Atira na maite ese.
Thank you. So there you are. He is at the market. He's coming back shortly. So there are so many people that are talking different things. And we know the situation is quite bad. So, you know, some people are saying they can hardly buy anything. You had this gentleman, I think Chuma, he was saying that he's supposed to buy a 2-liter bottle of some drink, you know. But he says it's not that, you know. There is a Chisa. So Chisa, we are going to go to match. So, in Mabula,
Gibbs, just to answer, there's a question here from Teresa Dambuans. Where is she? No, Teresa, this is in Bulawayo. Ezra can just reinforce again where in Bulawayo he is, just in case there are some people that want to help and they can be in touch with him.
Yeah, okay. So, Chisa, I want to see you, but I want to see you.
What's the business mean, John? I'm to be passing
out. Which one is a marine?
I will.
What is saying here is that things are tough. She sells the plastic bags. She also sells the tomatoes. Today she made about $7. On a good day, she makes about $10. So she comes 2-3 times a week to try and come and earn a living. It's got about 4 grandchildren and 4 children. All of them are not working, but they've completed school. They are literacy, and some of them are doing the so-called peace jobs.
Marvelous.
Saka, pani vamwe here varipo ipapo vanogona shona timbonzwa zvakare. Apo tiri kutaura isu.
Ndamutsvaga rekataura nabhuti. Wena unjani for it?
For what?
Okay.
Ari kutengesa manyuzipepa kuti but sketi kuti
ndizvozvo vamwe vanotyawo apo tiri kunzwa kubva kune vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kubulawayo. Tine mutori wedu wenhau Ezra Chisaimanda ariko ikoko kubulawayo akwanisa iye kunge achibuda achinoona kuti vanhu vari kuzvifambisa sei panguva ino yezororo reEaster. Tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti chanyanyoita kuti vabude inyaya yekuti vada kutsvaga mari yekuti vana vadzokere kuzvikoro. Tanzwa vamwe baba vanga vari kutaura ivo kuti vari kutotenga lita redrink asi dhrinki iyi ichange iri kunwiwa nevana chete vechikoro kwete ivo nemudzimai wavo. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pari zvino.
Imuri kona yepati
wena ngwako imuli lienelisa yini kuphila akona ukuthola izitrategy
ayi vhera kuna nto right rakatu akumuli akumuli abhes ukuma ukumbukuma hawo vhera kuna nto right la
so uya tia so uhlanganisa njani imali
vhera ngathela ni stress nokukuma hako vhera hayi inqono sithule tu na vera mkulu kuma hako lo ikumi yaze kuma ngitangela 12 box elizweni lami
so kodwa kudala kule kudala wawusebenza umsebenzi ongcono phe wawusebenzani kudala
angasebenza kwenye ishop kudala but yasivalo
so wasusenzani ke mzawa
hayi inko kwahle kwama njengakhona lokhu sokuyi kwathi ngoba ikhona lokho inkosengi yikho khona lokho
kunzima baba so ubona ngani pho kuyagcina ngani ukuhlupheka lokho
njani
ukuhlupheka lokho kuyagcina ngani baba
aloku sofuna ujaji akuphele ngenele lokho thina mazibabha singakwanisa sodwa sofuna yena siqoqe yena
aha marvelous
alright
siyakuzwa kakhulu
Vana venyu vangani mhuri yakakura sei?
Vana vari kuenda kuchikoro ndine ari form 3 neari grade 3 ndo vari kuenda kuchikora asi vamwe vose hai vasumuka hangu handirambe ndine muzukuru ndichindova ndakadai ndakaroorerwa hako asi kugara uchinetsana nemukwasha kuti ndodoo mari asi zvisi zvakanaka vanotobvunzawo kuti mukwasha pababa vako vakaita sei
saka
ndakaroorerwa nemunhu ari mutemo chaimusoja ndakukudza chokwadi vomutemo asi zvinorwadza kuti ndingosvika kumukwenyana everyday mukwenyana mangwana mukwenyana asi mwana onei kuti andibirewo dhrinki kumukwenyana ndomudzingisa parudoka
Icho kwa disaka apa munoona remangwana rakamira sei tichiona kuti isteno pera nasi.
Kwakaoma tisingaziva kuti gore rinodarangara tichinungura kuti korona iyi tiperei. Nesu tichiita sei tishande vakomana. Nekuti zvinezvi mashandiro atiri kuita aka akaoma. Akaoma nekuti kugara kwataiziva kare da kuti taure chokwadi. Mwana wechikora ari grade 3 aiwana textbook. Mwana ari kusekondari aiwana textbook. Chinonzi inini mubereki ndibetserewo chinoenda mberi ka chinoonekwawo mberi bvati kuti ndotangira ku textbook ndabva ku textbook ndaenda ku accessbook ndaenda ku pencil ndaenda ku exam fee ndaenda kunobhadhara zvese zvinodiwa kuchikoro sanitizer zvese mubereki aiwa chikoro chacho zvirina chimbovharwa chonyatsovhurwa zvarongeka nekuti sivabereki tisimbosamatiwandawanda kudai mustreet kudai ndeiona upi mwanacho mwana anochepa izvozvo mukona tudita iyi iyoyi ndevana i aimwe nemukadzi iyi hatirari akamwimwa
aiwaata
chokwadi anorwaza aiwa imbopataurei kugavhenmendi gavhenmendi ngaitionawo tinotambura sanguva inoka weare suffering zimbabwens suffering zvinorwaza ende unoziva ka izvozvi mungona dhiringi iri ndatenga iyi mutengo wako wandatenga nawo ndokutotaurirarimari rakachinzi $3 ndasosvika pakunogeeta kuti ndiwari ne $2.50 asi iro kasvika mumwe nzvimbo parinotengwa chaiko hatifanira kusvika ikoko ichinje $1 chakuti tiungofa tikungovura ho kuti tashanda mari yatashanda yagandiwa matiurayawo ukumauya futi matiurayawo saka izvozvo tarisaimwe kuti the government iri kuitire chimunhu korona yose iyi kupera kwayakaita ka kutaura chokwadi chaiko hakuna zvinhu zvakanzi takatenga takapiwa nevanhu madhona akatipavo ko iyo government yatitirei isusu vari kudzingirisa mastreet iyo yatidzingiriapana
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii
aiwa inzwaika apa tikutaura kuti izvozvo chikoro chakavhurwa ka kana gavhenmendi ichigonawo kungaititire zvinhu zvechikoro zvevana zvakarongeka yotaura kuti mubereki bhadhara mari yako yefisi sesiti kanseri rinoda mari yayo yekushandisa mvura mvura tiri kugeza hatisi kuramba tikuiwana tichigeza tichibhadhara mabhills edu votobva kufonerawo futi mangwana kuti aiwa mabhills ako atikwirei mboya kuno kumaofisi toendaa kuti tichitaura nawo zvinhu zvakaoma tichibhadhara zvishoma nechishoma asi gavhenmendi haitauri tinongopiwa chidhindo inondotenga mabhuku
aiwa mashoko makukutu chaizvo ko panyaya
yetiuraya zvikuru zvikuraya taurayiwa taurayiwa tautaura chokwadi yezvino zvitaura so
upu ndogara udini
ndogara mbarangreen BG Barangreen uko ndoka ndogara pamwana wangu anofunda pamontrose pamontrose apa ndopanofunda mwana wangu mwana wangu mumwe mudiki uyu arifunda pabarangreen
norwaakumuze
nejacksonjackson
yevaccini ka kutaura chokwadi inini kundora mukundoona nimubereki ndiri panapa ndakatoibayiwavo kuti ndipinde mustreet ndakabayiwa izvozvo mukundoona ndiri ndakatobayiwa asi vana handisandabayisa ndikungotya kuti vanondifira ndakafa ndirini vana ndakaudza ndakaa ndafa hai zvavhara
ndaonaakana
imwe nauya aiwa hachabvumi
haichadiaiwa
hachadi ndakabayiwa bayiwa aika hachadi babhai babhai guys babhai
ndobayiwa kairi kuti
ishande aiwa iri kushanda aiwa ndinakana handirwari aiwa ndakabayiwa baba ndakatobayiwa ndakatobayiwa two times ndakatobayiwa ndakabayiwa live ndinawo kana vachida kuona mapepers ndokurakidzai ndakabayiwa zvakanakanaka mushe butizvo zvandakutotya manje ka kuti kana vakuenda kunhamba 3 handichaziva kuchandakurwa ina ndirwarei kurwara chako handizandorwara nei asi anambo korona yekutanga yeyekutanga yainzi munhu yekutanga ndakapinda mutaundi muno muchihodha nichienda kumba asi anobvira ndarwara ndambopa kana chirwere kuvana asi uza chandakabayirwa chii handikombochizivi ndakabayirwa kuubh
ndatinini saka since imi makabayiwa madii kuti mhuri ibva yabayiwa kuti mugare mese muri sefu kuti kuvana nemudzimai
angazi akabayiwa akawana sara nani ngazi ari rait ngagara asina kubayiwa ndakapateseka vana vanofa vanosara vasina muchengeti kundakazoenda ndakafa handisi kuziva kuti ndichafa here majekiseni emhepo kaya hatiringobayiwa zvirikungobva kunze kwenyika hayi mukazi ndakamuramidza ndakatosabayiwa kangobayiwa ka nobva waenda musha kwako vana ndovaendesa kuvatete vangu vanochengeta vana vatete vangu vanobvira vabayiwa vakatavaaukazi
akabatwa necovid unozoita sei
maraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kulungile Jesus yabo.
Okay, thank you very much.
Okay. Yes,
so I think this guy made our Easter today, really.
Yes, so it's good that Jesus, you are talking to many people there, and ngakho khona nje abantu abatshwana babili siqedise uhlelo lababili nje
abaseko bonke abanye basebeyalayo bonke abesebayo abantu sebetshayisile du njeno bona besokhithi mabathwele izikadi zabo
moyo
akusela muntu ulosisi lo wedwa ngiyalileyo ukuxoxa la mnuzana singaxoxa usuhamba allright hayi
abaningi bathi sebehamba
bonke sebehamba usisi lo uthe sabo utshela nje ebusuku wesabani wesabo sisi sutshela ntombane ebusuku isikethi saying someone might people who come at night and they abduct here. I don't know who is going to do
it. While you are looking, you can tell us the outlook of the whole situation there in Bulawayo Chisa about Easter and how people are doing.
Like we said before, at the moment, they are vaccinating the elderly people. Most of the clinics in Bulawayo, in Kuluban, and all that, I went there were some queues of elderly people coming there for vaccination. But the people, as we heard from them, they don't care about this Easter holiday. They say it means nothing to them. So this is why they're in the streets here selling. Even when I went to the western suburbs, there are people that don't care. There were no churches. A few people went to the churches, but everyone else. It's not the Easter holidays, which you remember long back ago. People didn't travel to homes. They were advised not to travel. So it looks like the people, they follow the guidelines. But if you come into the Zuko buses, they are packed with people, so there's no social distancing at all. And a lot of people are saying they don't care about COVID because they are as good as dead. So most of them say they won't take the vaccine. We wait when the government set out another COVID vaccination where they will cater for the younger ones. We'll see whether people react. But at the moment, the elderly people went in to take the vaccine because they were encouraged. They are actually adverts running on radios and TV here to say all the elderly people should go for vaccination. Some of them decided to hide. The young ones are saying they are not going to treat. As you heard them say, they do not to die. They know that they will die in 3 to 6 months' time.
So, you seem to see me like you said, just to go to the island, go to the island. What do you think about that?
Lapo Romanche, about to watch Easter by 7, the weekend, the Easter, Baza Slade Labo, Navas, and Labo Funayo. As you can see, the streets are full, people are driving around. But at the moment, nobody cares. People are saying they cannot starve at home. They've got no money, they've got no food, therefore they'll come to the street to sell. They were locked down for a very long time, meaning that they've got they owe a lot of people money because no one cared for them. There's no social care. They were receiving no money. So on the but we're going to vaccinate. Siyathola but abaningi bayala bathi bona into le yababulala bayezukuthi iChina ifuna ukubulala amaZimbabwe
bafuna ukuthena ngayo ukuthi babone njengama guinea pigs. So abayithathi vaccine, awusazi bayithathi.
Yeah, marvelous.
Aiwa, apo tiri kunzwa mutori wedu wenhau ari kubulawayo achitaura iyo mamiriro akaita zvinhu muguta irori. Tanzwa vanhu vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro penhomba yecovid-19. Tanzwa vamwe baba vabva kutaura vachitauravo kuti ivo vakabayiwa nhomba iyi, asi vanga vari kuti vari kutyira mhuri yavo. Asi vana mazvikokota ezveutano vanoti zvakakosha kuti kana mumwe womumhuri abayiwa, mhuri yese ibayiwe kuitira kuti vanhu vawane iye yavanoti head immunity, inozoita kuti kana wabatwa nechirwere ichi, masoja ari mumiri mako awanikwe achirwisa denda iri recovid-19. Saka ndo zvimwe zvatanga tiri kuziya. Pamusoro pezvazvo titarisawo zvakare mabasa ari kubatana nevamwe vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa. Takanzwa vasimeo wadzai vevhiset, sangano rinobata iro richishanda nevanotengesa mumigwagwa, vachitiwo vanga vari kukurudzira kuti hurumende ivhure mabhodha miganhu yenyika, sezvo miganhu yenyika inobva kuZimbabwe kuenda kusouth Africa nekumwewo dzimwe nyika yakavharwa pari zvino. Asi zvakare vana mazvikokota ezveutano vanoti aiwa, danho rinenge rakati nakei nekuti takaona second wave ichibva nechekusouth Africa, uko kune imwe mhando yecovid-19 yanga isinganyatsozikanwa strain yacho pasi rose. Gibbs.
Ye, siyabona kuti selinqunda amehlo kuna maziseli achona ilanga chisa abantu mazana sekusiya ngemakhaya. Kune curfew kumbe kumenjani kona?
Curfew ikona from 10 p.m. ikubona yoke bekhona from 10 p.m. curfew ikona, but abantu vanhu bayibreaker, so ngo 10 p.m. kule curfew kuyabotshwa sili people bagcwele central. If there was time, I would have gone there to show you the people who are locked up in.
Isingathi ke abantu ababotshwa abanengi kangakanani?
Abantu ababotshwayo baningi kakhulu, bafayindiswa ngangena fayind uhambe ecourt. Baningi kakhulu abantu ababotshwayo after 10 p.m. badojwa, kodwa abantu abaningi khanya banika amapholisa esibambiso inkohlakalo leyo yesigelaamapholiseni sebalutshwana amavili anazuya babegcwala kathesi balutshwana, kodwa ungabuya lapha ngaba-past 10 abantu baloku begcwele etown.
Ye, so nxa sukhangele khonapho okungani kuhlupha abantu kakhulu kuyi chisa wona ngokubona kwakho?
Okuhlupha kakhulu abantu banamba, awulakudla, abantu abanamali, imali kayikho, awulakudla, akulalutho olukhona, abantu badubeka. Lake ngitshile ukuthi akula-social care ukuthi banike kulama-donors yenze abanika abantu ukudla lokunika impahla le mali abafaka kubo-ecocash, ukuthi bathole imadlana ama-200 bonds bona la yikuphila kwangikhona abantu, kodwa abantu abaningi ipajeezokhipha kula baphila ngabantu abakuthande kwelizwe labe sengama-diaspora.
Singathi-ke sibone lukhuluma lama-vendors khonapho jisa bethengisa impahla etshiyeneyo, singathi impahla engani iyathengwa kakhulu yiphi, njalo umuntu nxa ehlezi khonaphana kuyabe bona ukuthi uzathola imali kumbe katholi imali? Siyabona kulo mama oloko ehlezi khonapho and ungane katholi lutho, sesingazi ukuthi ukuhamba njani ngoba uchisa sengani sephule khonapha. Qhubeka marvelous, over to you.
Ehe, apo tiri kunzwa Ezra Chisa Sibandanga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaari pari zvino kubulawayo uko kune curfew kubvira na10 o'clock kusvika mangwana kuseni. Saka ari kuti pane vamwe vanowanikwa vachizowanikwa vachityora mitemo yecurfew, ava vanozowanikwa vachisungwa nemapurisa vozoenda kukoti nezvimwe zvakadaro. Asi ndo zvimwe zvatanga tiri kukurukura ipo pano, tichitarisawo nhunha dziri kusangana nyanya neavo vari kutengesa mumigwagwa. So Ezra, you were just talking about the curfew there. What actually happens if someone breaks the curfew?
If someone breaks the curfew, they take it in. And you are asked to pay a fine of 5,000 pounds, which is equivalent to $50.
Uh-huh.
If you don't, then you are detained and you are taken to court.
Okay.
In court, there it is up to the magistrate to decide on your fate. Sometimes I heard that there are a few people have been remanded in custody because they failed to pay. So a lot of people tried to raise that money. At the moment, there's a lot of corruption among the officers. When people are being taken to the police station, you see them running away after paying the police officers. Those $50 is a lot of money. So a lot of people pay. Some of them might ask, they say they give them $5, then they are released, then they run home.
Mm-hmm. Thank you.
Yeah. So, bolani babantu bayenza njani chisa? Wanzani chisa ke sekhumekile khonapha. So siloke sokusela nje inzuzwana ethize ukuthi siqede uhlelo lethu marvelous siyabe siloke sithova kancane sesiyefika lapho esuka khona. Siyabona ukuthi-ke abantu ngesikhathi se-Easter baningi kakhulu akade bengani befisa ukuthi babuye kwele Zimbabwe, kodwa siyakwazi ukuthi iborder ivaliwe, so many people are complaining about that. So bengisabuza-ke thisa ukuthi abephula imithetho kumbe ngithi iziqondiso ze-curfew benziwani ba?
Abephula imithetho babodwa bakwazi e-police station. After police station, nxa bengela fine lana e-5,000 for bakhanze 4 days, because within 48 hours they must be in court. And therefore it depends ukuthi bethe ukuthi yathini, abanye bavalelwa i-custody, abalehlobo ezibhadalayo babhadala. Kulabanye asebe-tq insuku zokubhadala ukuthi banike 2 months to pay the fine bese bakhiphe ngaphansi.
So nxa ukuthi ungavalelwa awukeza ukuthi uvalelwe isikhathi esingakanani?
I miss that one.
Yeah, umuntu ovalelwayo uvalelwa isikhathi esinganani ngokuzwa kwakho?
Umuntu ovalayo e-police station kumele ahlale not more than 48 hours. Engavala namhlanje kutho ukuthi day after tomorrow kumele ahanise e-court maximum.
So owehluleke ukubhadala imali-ke e-court engahamba bamgweba isikhathi esinganani?
So lo msindo yaxoza, so kule too many cars.
Oh yes. Embuza ukuthi-ke ongeniswe emthwandaba bamhlaba kanganani? Bamhlaba kanganani oya emthwandaba? Kuye wenza ukuthi ugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Kunabanye amagwetshwa ma...
Ye, qhubeka baba. So sibona ngazani-ke i-network yethu ngazani iyaqhumeka lapho ezachisa sibanda angani ukhona. So siyabona ukuthi-ke usendaweni engani ayila network enhle kangako. So ngibona ngazani uzama ukuphenduka khona manje ukuthi nje akuchasise okunye nje okulutshwane. Sibe sesiqeda-ke uhlelo lwethu lonamhlanje lo ezachisa sibanda nguye kade ezibambile ikhona ngale-ke kobulawayo. Siyabona-ke marvelous, siyabona-ke kula bantu abagidayo sibili amazayoni isikhathi sabo vele ukuthi betshayisa izayoni bebhode. So azi ukuthi kutshona ukubhodabhoda konkuyana ukuthi kuyabe kubhodelwane. So I think it's a tradition, right?
Yes.
Messing around,
yes.
You know. Yeah, so, and I hope they don't get dizzy.
I think they have a lot of practice because I've seen this being the same dance in Chipinge.
Mm-hmm.
And I suspect, you know, they're the same religious group. But it's interesting because yesterday, Easter Sunday and today are mm-hmm. very important in the Christian faith. That's when most people do that dancing because it's when Jesus rose from the dead. So, yeah.
Yeah, so when we look at Easter here in USA, it seems to be different from what Zimbabwe's experience, right?
Yeah.
Right. I think we've got Chisa now. Chisa, can you hear me? Chisa, we are Gizwa. Yeah, kanya wazani Chisa spanda mwani u wazani ge ukungolwa ke kaluma ni mfanelo. So guys, zuguti ge inkinga ingani ingapi? Marvelous, because you cannot hear us. Very well. But anyway, I think we've come to the end of the show. Today we had Ezra Jesus Panda, who was actually giving us a lot of information on what is going on in Zimbabwe. We are happy that we managed to get him, and he told us a lot about, you know, what vendors do there. And those vendors, they were expressing what they know they are doing there, you know. So there's a lot that they are doing, and it seems some of them are really struggling.
Ehe, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu nhasi. Tanga tiine mutori wedu wenhau Ezra Achisa Sibanda ari kuBulawayo parizvino, anga achitiratidzawo zviri kusangana nyanya nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa panguva ino yeCovid-19 uye pazororo reEaster.
Haike uwo manje sesiphuma ke khonapa ke sesichaisa umsebenzi. Signing off is Gift Dube in Washington DC saying good night Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night and happy Easter. And let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Bye-bye.